Vachitaura vasati vasangana navamugabe negurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa, mukuru wechikwata ichi vaGerald Wolf vati kunyange hazvo zvinhu zviri kuenda zvichinaka muZimbabwe, hurumende inofanira kujekesa mutemo wayo wekupa masimba eupfumi kuvatema vemuno. Vati makambani kuFrance anoda kutanga mabhizimisi muZimbabwe uye anoda kugara muno kwenguva yakareba. Nekudaro zvakakosha kuti azive kuti remangwana ravo rinenge rakamira sei uye kuti mutemo wenyika unovabvumidza here kuita izvi. Asi vave kutaura nevatori venhau mushure memusangano wavaita navamugabe navachinamasa kuState House, vaofu vati vawana vovimbiso kubva kuhurumende yeZimbabwe yekuti mabhizimisi avo achachengetedzwa.
Guarantees for us meaning that even with the process of indigenization we are sure that we
izvi zvinoreva kuti chero pasi pemutemo wekupa masimba eupfumi kuvatema tinoramba tiine zvikamu zvakawanda zvemakambani edu. Tinofara kuti tavimbiswa kuti izvi zvichaitika uye tave kutotanga kushanda nemakambani muno kusimudzira nyika ino.
Vachinamasa vati hurumende iri kuedzana pose painogona kunatsurudza mitemo yayo kuti ikwanise kukwezva vemabhizimisi vekunze, uye vatiwo zviri kudiwa nanamuzvinabhizimisi vekuFrance zvinonzwisisika. Mutemo wekupa masimba munyaya dzeupfumi kuvatema unosungira makambani ekunze kuti ape zvikamu makumi mashanu nechimwe kubva muzana kuvatema vemuno. Vachinamasa vati izvi zvinogona kushandurwa chete mumakambani asine nezvezviwanikwa, asi vati mutemo uyu ucharamba wakadaro pamakambani anoona nezvezviwanikwa kana zvicherwa. Vachitaura pamusangano wekutambira chikwata ichi wavakaita kumuzinda weFrance muZimbabwe neZuro Manheru, mumiriri weFrance muZimbabwe vaLaurent Delahousse vakati zvakakoshawo kuti Zimbabwe ikoshese kukosha kwemidziyo yezvinhu zvevanhu senzira yekukwezva vemabhizimisi vekunze. Vachitaurawo nevatori venhau pamabiko aya, mutevedzeri wegurukota rezvekutengeserana nemabhizimisi amai Chiratidzo Mabuwa vanoti zvaitwa neFrance zvinoratidza kuti Zimbabwe yave kusimuka munyaya dzeupfumi.
Chandingangotaura ndechekutiko Zimbabwe iko zvino inowanikwa nowatanga. Kana mukagarira kure imuchiti muri vamabhizimisi, imuchiona zvinhu zvichiitika kudai, amen, we are an emerging market for investors. Kana munhu ane mari yake yaanoda kuti iumbe imwe mari, hapana imwe nzvimbo yokuvapo kunze kweZimbabwe.
Vakakurudzira vemabhizimisi vekunze kuti vauye muZimbabwe vachiti nyaya yekutaurisa kunoitwa nevekunze vachiti zvinhu hazvina kunaka munyika ichazovashayisa mukana, sezvo vakachenjera sevekuFrance vave kutotora mikana yekutanga mabhizimisi muno.
Zvino zvaakuitika izvi zvokuti vanaFrance vava pano, ndaichimbotaura nechingerezi ndichiti nini, zvinofanira kutumira meseji kuvanhu vaive vakatipamba isusu, isitaka tiri a former British colony. Kana vamwe hatisiri a former French colony, zvino kana Britain ingazotangirwa here kuzoita zvinhu zvinobatika neFrance ivo vakanga vakatipamba.
Kuuya kwana muzvinabhizimisi vekuFrance munyika kunotevera zvimwe zvikwata zvakabva kuEurope gore rapera kunyika dzakaita seBritain neDenmark. Zvikwata izvi zvakati kunyange hazvo zvichida kutanga mabhizimisi muZimbabwe, zvinoda kuti hurumende itange yajekesa mutemo wekupa masimba eupfumi kuvatema vemuno. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.